Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndi chiti hei no misoro ye na uzedu za nasi chitatu chikumi 27-2018. MDCT inorangarira kurayiwa pamwe nekushungurudzwa kwakaitwa nengo zayo mugaziriro yesarudzo ye presidential runoff yakaitwa musi wachikumi 27-2008 mushure mekunge. Vaive mutungamiri wenyika va Robert Mugabe vapinda musarudzo iyi vega zvichitevera kubuda kwakaita vaive mutungamiri weMDC muchakabvu vaMorgan Tsvangirai vachiti havangapinde musarudzo ine ropa. Komiti yedare reSeneti inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica inotambira kuvandudzwa kwemutemo weZimbabwe Democracy and Economic Recovery Act of 2001 uyo unobvisa zvirango zvakatemerwa vakuru vakuru muhurumende kana vachinge varatidza kuremekedza kodzero dzevanhu, kuita sarudzo dzakachena nezvimwe zvinoita kuti upenyu hwezvizvarwa zvemuZimbabwe huve nyore. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanotaura nenhepfenyuro yeBBC vachiti kuputika kwebhambu kuWhite City Stadium nemugovera kwakaitwa nechikwata chagara chichinetsana navo muzano PF cheGeneration 40. Studio 7 inotarisa nhoroondo yemutungamiri weBuild Zimbabwe Alliance vanowa manyika semumwe wevatungamiri wemapato vari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika. Muchirongwa chinotarisa zviri kuitika kunze kweZimbabwe, zvinobata zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, nhasi tiri kutarisa musangano uchange uchizeya remangwana enyika uchaitirwa mudunhu reKansas uyo uri kutanga nemusi wechishanu uchipera nemusi wesvondo chikunguru 1-2018. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika munyaya dzematongerwo enyika muZimbabwe. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai yamanisha Mwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu.